Mangwanani akanaka murie Zimbabwe. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswa paFacebook page redu reVOA Shona. Ini ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mazana unogona kutoita losi chaisha kana kukesha kana 4,000, 5,000, 6 or 7, but it's hard kuti ukwanise kureiza kana 10,000 these days.
Vana muzvina bhizimisi vane mabhazi anofambira pakati peHarare neGaborone achipfuura nemuBulawayo vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekushomeka kwevanhu vari kufamba zororo rino.
Hatangatichigadzira zvinhu kana kurima zvinoita kuti mari inodiwa kushandiswa muupfumi inge ichienderana nezvinodiwa nevanhu.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvaita manyama amire nerongo zvekuti kisimusi yegore rino inenge yakaoma zvisina mukare akamboona. Mamwe mapazi ehurumende yemuAmerica akavharwa nemusi wemugovera mushure mekunge patadza kuwirirana panyaya yebhajeti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana muzvina bhizimisi vane mabhazi anofambira pakati peHarare neGaborone achipfuura nemuBulawayo vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekushomeka kwevanhu vari kufamba. Vakanga vakatarisira kuti vachafamba, uyewo ivo vemabhazi vaitarisirawo vanhu vazhinji kuti vachashandisa mabhazi avo apo pavanonga vachinotenga chikafu kuBotswana, icho chinodhura kana kusavepo munyika. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vaterenzi Manditadza avo vanotyaira mabhazi kwaPC Tours vanoti gore rino hakuna mari zvachose, vachiti vari kuwana mari shoma zvikuru parwendo rumwe chete. VaManditadza vanoti mumakore apfuura zvinhu zvichakati nakei muZimbabwe, vaiwana mari yakati wandei parwendo rumwe chete.
Mari yaigona kusvika kana kuma 17,000 chaiyo, maybe to 20,000 above kana takukesha mari dzedu. But this time around mari yadzikira stereki. Mazanda unogona kutoita losi chaiyo kana kukesha kana 4,000, 5,000, 6 or 7, but it's hard kuti ukwanise kureiza kana 10,000 these days. Unogona kutoshaya kuti ungokwanisa kungodira maybe 2 rubles kushava mari yeprofit. Kuti maybe mabhazi edu pamwe chazopedzisira takukundikana kuti anga achiuya kunoku nekuda kwebhizinesi racho, saa tichitotyirawo even mabhazi edu kozi unongochiona kuti bhizinesi racho ruramba richingodzikira.
Mumwe muchairi wemabhazi anofambira pakati peHarare neFrancistown vaMoses Mudzaneshanga vanotiwo gore rino zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubhizinesi rekutakura vanhu.
Bhondi parare equivalent nenekekeri neUS dollar vanhu vaifamba zvakanyanya andiika, asi kubva bhondi parakadonedzewa kusina vanhu, hakusina business zvomuchose. Muna January tinotomisa mabhazi. Previous 3 months atakamisa mabhazi edu. Kana wangu ne 3 buses zvaifamba murodhi, kwaitofamba 1 bus, 2 wanga akatomira. Because wangu wafamba nevanhu 7 every day. Kuno kuchibhenefita chii? Handiti. Bhazi kusimuka kwaro is either rakazara kana harina kuzara, unotongotera diesel. Handiti. Unobhadhara nonzi makupon paboda, urikuona. Saka mari dzacho dzinenge dzinongoperera maexpenses, iwo hapana chaunosara nacho.
Mumwewo ari kuchema misodzi yeropa nokuda kwekuderera zvikuru kwebhizinesi uku ndivatrinos Mandeya, avo vanoshandira kambani yemabhazi ekwazikali motorways.
Panguva inei taiziziva kuti time yataichinhingirikira, time inoiyi taiziva kuti mabhazi anenge akazarisa. Handiti. But iye zvinezi haazari, uchira kuti bhizinesi riri pasi. The real thing iyoyo kuti anenge achipera mavhiri for mahara, tichipisa fuel for mahara, but hatingamire because 2 quarters iyo iri kuuya is something. Pane vangu vanorara vacho, ndikagara pasi, pane vangu vanofa nenzara. That's why we are forcing ourselves to come, but otherwise there is no business.
Va Benedictine Ndlovu avo vanoshandira mumabhazi ekwa PCJ Tours anoenda kuJohannesburg kuSouth Africa vanotiwo zviri kuitika muBotswana ndizvo zviri kuitikawo kune avo vanotakura vanhu pakati peHarare neJohannesburg.
Mamwe magore tairova matrips zvekuti something like 7 trips are successful, ma full loads. Otherwise up to the extent yokuti tirove matrips ane excess excessive loads and it in name kudzu and passengers. Maybe tingaita 4 trips roughly. This gore rino tingaita 4 trips are successful. Amwacho we are not expecting much.
Kunyanga hazvo bhizimisi riri pasi kwazvo, vaNdlovu vanoti havatarisiri kuti varidzi vemabhazi vachamisa kufamba kwemabhazi avo.
Kungodaro just servicing the our routes, maintaining them, in fact, as a matter of fact. Otherwise, is fire. We are just doing it for the sake of the public. Kutiva gare vachiona kuti tiripo. We are not complaining, but I think there is something wrong.
Zvinhu zvichakanaka muZimbabwe. Vanhu vakawanda vaiita chipatapata kuenda kuBotswana kunotenga zvinhu zvekisimusi izvo vaizonotengesera vanhu kumusha. Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti rwendo runo pasi pakarohwa nenyundo sezvo munyika musina mari uye vanhu vakawanda vari kutadza kuwana mari yekunze inodiwa kutenga zvinhu muBotswana kana kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvaita manyama mire nerongo zvekuti kisimusi yegore rino yamangwana inenge yakaomera vazhinji. Munyika hamuna mari, mafuta ekufambisa edzimotokari, chingwa, kokokora nezvimwe. Vemabhazi nemakombi vawedzerawo mari zvakapetwa kaviri munzendo dzakawanda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Tinoratidza kuti havana kubata panyaya pamwongo penyaya. Nyaya iripo ndeyokuti hatanga tichigadzira zvinhu kana kurima, zvinoita kuti mari inodiwa kushandiswa muupfumi inge ichienderana nezvinodiwa nevanhu. Saka naizvozvo vanhu vese vakatarisa mari yekunze kwenyika nemaziso matsvuku, iyo mari yekunze kwenyika yacho haioneki. Ndosaka mave kuona maringe nezvaakaitwa nehurumende zvekuti zvekupatsanura mari kuti pane yakunzi Nostro FCA, imwe yonzi RTGS FCA. Vanhu vazhinji voiswa kumari iri kunzi raiti mari kwayo. Mari kwayo chaiyo chaiyo ndo iyo iyi inobatika yekunze kwenyika. Saka ito zvino munhu wese ari kutyira iyo mari yakanzi inobatika mari kwayo iyoyo. Saka naizvozvo kana isipokwa misika kunyanyanyanya kumabhanga, vanhu voenda kumisika yokunze yavari kutenga mari iyo nemutengo uri pamusorosoro. Kunyanyanyanya ava vanotengesa vemaretail, vanotengesa zvinhu. PaChristmas hakwangu vachida kuti vange vaine zvinhu zvavo, votandarisa mari iyoyo, mitengo yemari iyoyo yokwira. Ivovo vatenga mari iyo nemutengo wakakwira, vaakudawo zvakare kuti vaakutengesa zvinhu zvavatenga. Zvinofanira kunge zvichizovabatsira kuti vagone zvakare mangwana kudzoka kumisika iyoyo kuzotenga zvakare mari iyoyo, kuti vatenge mari yekunze kwenyika, vatenge zvinhu zvinodiwa munyika. Saka naizvozvo nekushomeka kwakaita mari yekunze kwenyika ichitandaniswa nemaziso matsvuku nemunhu wese, zvaita kuti mutengo wayo ukwire zvakanyanyisisa chaizvo.
Asi chii chingade kuitwa kugadzirisa dambudziko iri mugore rataa kupinda?
Chinhu chinofanira kutanga kuitwa ndechekugara pasi kutaurirana. Pasina kutaurirana hapana chinhu chinobuda. Zvinhu zvese zvava kuda kuti vanhu vagare pasi vaonesane kuti vadikani mamiriro ezvinhu ndeaya. Saka toda kuti tifambe nyika yedu tiende takadai. Saka zvava kuda inyo yatinotaura muchirungu kuti social contract. Inoti hurumende younza youya yogara patafura nevashandi nevashandirwi nemapokawo makuru anomirirawo vanhu, maconstitutions ariko zvino izvi, zvakaita sevanhu masivo society togara pasi kutaurirana kuti zvoitwa sei.
Asi nekudhura kuri kuita zvinhu kuDr Kanyenze zvinosiya mushandi ari papi chaizvo?
Mushandi akandwa pasi pebhazi nokuti mukatarisa muhurumende mari inopuwa munhu $300 average. Mitengo makwizi ayaita pamwe yakambosvika ku600%. Zvinotireva kuti kamari kako hakana zvachakachaita nokuti kamari kako haizi mari yadzabhotaura yakanaka inodiwa iyi yekunze kwenyika. Ndiyo mari yatiri kuti mara TGS kana kuti electronic. Zvakare mukatarisa zvimwe zvinhu zvinoitwa vanhu kuti vachengeteke zvakaita social protection, ingave insurance, ingave pension, haicharevi chinhu nokuti adzoka zvakare pokuti mari iyoyo yaunobvisa haikwanirani nezvauri kuda kutenga zvekuchengeteka izvozvo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchikamu chino tinoedza kukunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa nhau emuZimbabwe. Totanga neHerald. Mune nyaya inoti vanhu vatanhatu vakafa nezuro mutsaona yemumugwagwa kumasvingo pedyo nejerere muti murefu. Toenda kuZimbabwe Mail. Inoti kukwidziridzwa pabasa kwaitwa Anselm Sanyatwe, uyo anonzi ndiye aiva mukuru wemauto akapfuura vanhu muHarare musimo wa 1 Nyamavhuvhu, kuti nzvimbo chekuva Major General kunoratidza kuti hurumende haina urongwa hwekuchinja maitiro. Tutarisa muChronicle. Vemabhizimisi muBulawayo vasainirana zvibvumirano nevamwe vavo vekuBotswana kuti vawane mafuta edzimotokari nekusimudzira mamwe mabhizinesi muguta reBulawayo. Topedzisira neDaily News inoti zuva reUnity Day raicherechedzwa gore negore kubva muna 1987, gore rino rakangouya rikapfuura kwakanyarara, vaimbi vaisiita mabira nyika yose, asi gore rino hapana kana chakaitika nekuda kwemamiriro rakaita zvinhu munyika.
Mangwana ni Zimbabwe, zita ndimuzvare Rutembangwa. Tiri pa Studio 7 nau mangwana ni na Evans Zininga.
Topinda muchikamu chino chatinokunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisina chekuita neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi veStudio 7. Zita ndini Patrick Mombe. Ndikutaura zvangu ndiri muno muSouth Africa muJohannesburg. Nawe tinoda kuti titaure ndiyo maererano negore rino kunopera kwarinondoita. Zvanga zvakaoma chose kugara mukugara kana une nhau dzekunzwa dzatiri kunzwa zviri kuitika kuvabereki venu nehama neshamwari kumusha. Mararamiro akaoma zvikuru sei, nyaya dzefuel mafuta ari kunetsa, chikafu chaicho chaicho chiri kunetsa. Saka nhau iripo ndeyekuti taishuwa kuti dai Mwari agona kunotikomborera mukupetwa kwegore rino tigone kunotanga 2019 mune zvakanaka. Tinoshuwa kuti vakuru vedu avo vave zvematongerwo enyika vagone kundotaurirana kuti nyika igone kufambira mberi, vanhu vagone kudya nekuguta zvakanaka. Tinotenda.
Azvitomboreva chinhu zvachose zvazvona hazvimakisensi. Uku kutemba tiimwafotoda zvifiti right now chinzi $12 hapana Christmas yakadaro. Zvakadhakwa zvinhu tinongochengera mari kuti itozokwana mazifizi next time over achakwidza.
Ndiri Nelson Viora ndiri kuno kuZimbabwe. zvino kana kuti mira muse kunoko zvino zvakatoma chaizvo kuti tizive kuti zvo tichadya chii chaita sezve gugorini zvakaoma kana kufamba chako chako haa kwakudonetsa zvinhu zviri kudhura hapana zvinhu zviri kumbotifambira kunoko kana kuenda kugumusha kwacho mabhazi akakwira apo mari hapana mabasa hakuna zvinhu zvakatotoomera kunoko kwanisi kuzvizva kuti tichabatana nechaizvozvo vanhu vezimbabwe munomo vashupika zvikuru tatenda.
Alright, ini gore rino iri igore rakatiomera zvikuru sezvo muchiona kuti kusaidi remacivil servants isisu hakuna kutimirira zvakanaka mari nezuro ndakachiwa medication kuchipatara ndikapwa prescription yacho ndikaenda nayo kumafamasi. Ati chinondikasamadza chikuru ndechekuti mafamasi ese ari kuchaja neus dollars ma prescription andaida inini yaita $45 US in bond it's 157 bond so usaid reduce massive 70 157 bond ii tinaiwana kupi imari yakawanisa zvikuru iyo.
Idzo ipfungwa dzevateereri vestudio 7 asi dzisinei nechekuita nevoice of America. Tiudzai zvamunofunga maererano nechirongwa chino chemangwanani ano uyewo kana muine mashoko amunoda kutumira tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Uyewo kana muine mashoko ekisimusi negoredzva sunungukai kutumira panhamba dzimwe chetedzo. Totora. Toenda kuchikamu chatino tarisa nyaya dziri kuitika muAmerica. Mamwe mapazi ehurumende yemuAmerica akavharwa nemusi wemugovera mushure mekunge patadza kuwirirana pakati pemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump nevebato rinopikisa remaDemocrats panyaya yebudget. VaTrump vanoti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Asi vebato remaDemocrats vanoti uku kupedza mari nekuti vanhu vanoda kupotera vanogona kungojamba kana kuchera mwena nepasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha, chizvarwa chemuZimbabwe chinodzidzisa nyaya dzezveupfumi paDivari University muOhio muno muAmerica.
Zvinhu zvacho zvakanyatsokuoma chaizvo munyaya dzematongerwo enyika yemuAmerica. Saka zvinobva zvazondoomera vanhu nokuti kuna mathousands namathousands kavanosvika kana kumamiriyoni kuvanga vachishanda mumapato mapazi ehurumende anenge azovharwa nokuda kwokuvharwa kwaitwa hurumende kukushaikwa kwemari inodiwa napurezidendi yaari kunyimwa navamwe vepati yamaDemocrats. Saka zvinhu zvinenge zvisina kunaka kuti vanhu venyika yemuasakwana vatadze kushanda pamwe chete kushandira nyika, asi ndidzo politics dzatinohwa dzine dzichiita mukurumbira kana kuna ana Zimbabwe vanotinohwa kuti ava vanoti zvakati ava vanoti zvakati, asi hazvizonakiri ino ruzhinji rwavanhu rwuri pasi apa. Zvinozovaomera chaizvo. Inguva yeChristmas yokufara kutengerana magifti nokubhadharawo marendi mwedzi pawa kunopera uku, asi izvozvo zvichatadza kuitika kuna vamwe vashandi vehurumende nokuda kwokuvharwa kwaita mumapazi ehurumende.
Asi kana hurumende ichinzi yavharwa kudai, zvinoreva here kuti nyangwe kana mapurisa kana vaya vanodzima moto vanenge vasasaitiwo basa kana kuti mamwe hawo mapazi?
Mamwe mapazi anenge avharwa nokuti pana vamwe vakaita tingati susana vekunana immigration uku vanenge vachinzi ngavashande asi vasina mari chavo yaikoko nokuti mari yavo hakuna kushiwo kuti makakatano aya apera. Kuna ana mapurisa uku naana firefighters havanondodii, vanondowira kuma state government uku. Saka vanongoramba vachishanda pamwano dana post office vanoramba vachishanda post office mari inenge yanga ichingovako nechekare kupost office asi mamwewo mapazi vanozaiwa aya avanonzi maessential departments vuyai kubasa chero musingadi chero musingabhadharwi muchazobhadharwa pachauya mari iyoyo
tichiitarisawo nyaya yemudhuri uri kudiwa navatrump uyu tichitarisawo nyaya yekudyidzana ne pakati peamerica nevanhu vanenge vachiuya kuzopotera zvinorevei chaizvo semaonero wenyu
mudhuri unodiwa napuresident uyu unenge unodhura zvakanyanya zvekare hukama nedzimwe nyika dzakatitenderedza hakuzonyatsikunaka kana tikaisa tikange taakuisa mudhuri wakaita saiwo nokuti zvinoitika ndezvekuti kuna vamwe vachavuya vachitiza havo vasingakwanisi kuenda nokumabhodha uko nokuti havana mapasipot asi havangazonzi chiregai kumhanyira kuamerica nopavano mudhuri kapavano mudhuri havangazomanyiri ikoko zvinovofa here vari kwavari ikoko inyika ngani dzakazvipoteredzawo nemidhuri saka mudhuri tikati nerimwe divi hauna kunaka unobva wazviita kuti isu vamerica tiri toga vunoko imimi nyange mukaita nhamo mukadi indai nokumabhodha kwatinoziva uri kumabhodha kwachoni hatizobvumidzi kupinda kana tisina matraveling documents mapassports akakwana saka toenda nokwacho kusingabvumidzwi ikoko tichiziva tondowana vanhu vanenge vakagadha ikoko votibetseravo ikoko saka mudhuri wacho inokudhura kwawo pamwe chete nokuti paradzanisa nedzimwe nyika dzatinokama nadzo sana mexico unenge usina kunonatsokunaka
mubvunzo wekupedzisira pane chingadzidzikawo here nezimbabwe panyaya yekuita mabhajeti pane zvatiri kuona izvi pakati pemarepublicans nemademocrats muno muamerica
hurumende yezimbabwe inofanira kudzidza zvakawandisa chaizvo kuti ndoo maitirwo anofanira kuitwa mabhajeti ndoo maitirwo matongerwo anofanira kuitwa nyika kana toenda kunyaya dzemaridzi kuti kuna ana president uko munhu haangodi haangoti mabhajeti ake kana iye minista woisa mari uku nouku vanofanira kuita mapazi acho akaita sesenate kuita house of representatives vanenge vana masimba akafanana nokuwhite house ikoko kana kwana president kana dzasvika panyaya dzemari izvo zvinoita kuti corruption iite shoma zvinoita kuti peni roga roga rionekwe kuti rabva papi richiinda papi rikashanda chinyi pamusoro pokutingohwa kuti mari yakati yaenda kwakati tozoti isi panopera gore kuyakashanda papi hapana pane painenge yakashanda saka machecks and balance iwayo ndiwo anofanira kudzidzwa kwete nehurumende yezimbabwe chete asi hurumende dzenyika dzose kunyanya dzomuafrica dzinobva dzapamazisimba akawandisisa kuna purezidendi kutengiwo zvoita pamwe kana ndiye mwari wenyika iyoyo hazvizonatsi kubuda zvakanaka mukutonga vanhu
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa padivhari university muzvinafundo Elios Masocha chizvarwa chemuzimbabwe vachitaura vari parunhare kuOhio naBlessing Zulu weStudio 7.
Christmas time is here. Happiness and cheer.
Kwasara zuva rimwe chete kuti timuke tichipemberera zuva reChristmas. Ameno kuti magadzirirawo here kwamuri ikoko timbotarisawo vari kufamba nesu pachirongwa chino vari pafacebook ndinokutendai nhasi patanga kusvika nipano Boni Nyakudzambaya DJ Tau kuda kwashe mashozhera Moses Matere tiri kukuonai tafadzwa naPesi Chipunza kuZimbabwe uko wakaenda kuZimbabwe riini tiri tiri kukuona Richard Soko Robert Moffat Botwell Nyoka Thomas Urago kuTexas tiri kukuonai Fred Nyandua Blessing Nduru tokutenda Blessing nekuti yeuchidza kuti volume yanga isina kubuda mushe vese vari kufamba nesu pachirongwa chefacebook tinokutendai nekunge muchitandara nesu rambai muchifamba nesu chirongwa ndechenyu toramba tichitandara tichizeya nyaya dzakasiyana siyana tichinzwawo kuti kwamuri kuri kuitikei zvii zvamakatirongera Christmas ino tichifambira kumberi toenda kumberi kwatinopedzisa chirongwa chanhasi ndichikupai muimbi ane mukurumbira Rute Mbangwa achitaura nestudio 7 pamusoro perwendo rwake muindustri ya mumanzi, achitana ngula maimbira anoita dzimwe nguva achiimba dzechitendero, dzimwe nguva achiimba mutambo wejazz. Rute anoti kunze kwekuimba, anodzidzisawo vana vechikoro zvemimanzi, ane madambarefu akati amukurumbira kusanganisira rinonzi kumanginde nedzimwe. Ngatinzwe hurukuro yataita naye nezvekuimba kwake.
Zita ndinoitwa Rute Mbangwa, ndiri muimbi uyezve munyori wenziyo, mudzidzisi wezvemanzi padanho revanoita high school. Ndira mai vemwana mumwe chete wekubereka, asi ndira mai vevakawanda zvangu. Ndirizve munyori mukuru weZimbabwe Musicians Union. Uyezve ndinoita mabasa ekubatsira batsira munharaunda yatinoti charity work. Ndiri chibata ndiri pasi peboka reLions Club International, asi tiri muLions Club of Flame Lily. Ndingatizve mumanzi, izvi zvakatanga ndiri mwana mudiki. Ndakaonekwa tarenda iri ndiri kwainzi ku Children's Performing Arts Workshop Chipao. Uncle Clayton, wainzi Uncle Clayton Dlovu, ndo vakatanga kuona chipo changu, vakandibatsira nekuramba vachingokurudzira ndichingopiwa maparts ekuimba mune zvemutambo yataiita, madrama imomo, theater yataiita. Ndichikura nchidaro ndakazosvika pandakasangana ne mukuru anonzi Tanga wekwaSando. Ndandichiri mudiki, asi ndati kure ndakazosangana zvena vatanga vakandibatsira kuti ndi sumudzirike mune zvemumanzi. 2004 ndopa ndakabuditsa damba refu rangu, ndopa ndakatsikisa damba refu rinonzi If Only My Heart Had a Voice, angari nenziyo dzakaita sana dai anakudza nai nedzimwe dzakango daro daro. 2007 ndichibuditsa kumanginde yanga ine kumanginde anaterera nedzimwe dzakango daro daro. Ndakamboti fambei nezvemumanzi tichibuda kunze kwenyika tichimiririra nyika yedu yeZimbabwe. Ndofunga ndakamboti fambe nana Matthew Kaunda ndichiri wechidikidiki, tikamboti Namibia, Botswana, tichifamba nemumanzi tichipindawo mumutambo yakaita sevana Jazz Festival, vana Winter Jazz Festival, Harare Jazz Festival, tichisanganawo nevakuru vakaita sana Oliver Mtukudzi, vana Kunle Ayo, vana Jimmy Dludlu, Judith Sepuma, tikatomboridzawo nevamwe vakuru vakaita sana Randy Crawford kune imwe Harare Jazz Festival. Tikazobatanawo nemamwe madzimai yataiti Wu Calling, tikafamba kwese kunana Germany nana Norway. Ndofunga ndamboti fambe fambe zvangu nezvemumanzi. Asi tichidzokazve kuno kuHarare kwatiri.
Right, nguva yedu yatiitira jerasi, tichadzoka topedza hurukuro iyoyo. Ndokuonekai nemuparo, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.